Manerako nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 26 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti haina mabasa iri kuitira vagari.
Mari yacho yanga isina kukwana, saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita, nekuti mari yanga iri shoma zvikurusa. Nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva yezororo, nekuti izvi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Nyanzvi dzotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra 2017 raona vanhu vakawanda vachishorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzura weWard 27 kwaGutu, Alderman Jeffries Tange Mare, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachadi kubhadhara mitero kukanzuro nekuti vave nenguva yakareba vasina rubatsiro rwavanowana kubva kukanzuro iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Alderman Tange Mare, avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005, vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nenguva yakareba isina kugadzirwa, izvo zvavekuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tange Mare vanoti izvi ndizvo zvavekuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndozviri kugozha izvozvo pauneko uchivati mitero vanhu vanoti tobetserwa nei, chii chinozotibetsera? Mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika. Vakamunozvati kubva pa vakatorwa nyika kuma 80s vanhu vanambozotrusta futi, nekuti service delivery inazombowanikwa sezvaiitika kudhara kuti migwagwa vaiwana zvakaibetserwana nemari dzechibva kuma 40%. Saka pese apo havasi kuzviona, saka vanenge vakuti hano mari dzedu dzinongonyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tange Mare, avo vanove nhengo imwe chete yeMDCT kanzuru ine makanzuro makumana nemumwe, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumaward kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda, ndokuti 40% yenyu iwande, bhati zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunga kuti tikurerwa nhema. Saka ivo pachavo futi vanenge vachizipota vachikurira navo futi hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuru mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisvondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuward 27 amai Rejoice Mago vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu, izvo zviri kuvatadzisa kubhadhara mitero yakaita semombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero kuti upenyu hwakaoma, not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereka kwasa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita savalast mafratis vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru. Chakachinja ndoona mazita, nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaruwa maguta ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura kuvatakurira marara pamwe nekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi ndakamirira Studio 7 kwaGutu ndini Godwin Mangusha.
Kunetsa kwemari munyika kunonzi kwakakonzera kuti mhuri dzakawanda dzitambe zoro rekisimusi dzisina zvadzaitarisira kuve nazvo zvakaita sechikafu pamwe nembatya itsva. Mabhanga anonzi akakundikana semazuva ose kuwana mari kugutsa munhu wese kunyange hazvo mamwe mabhanga achinzi akangovhura usiku paaiwana mari. Kukwirawo kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva ndechimwe chezvinhu zvinonziwo zvakakonzera kuti kisimusi yegore rino ibve yanyanya kudzikira kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vanoti kunyange hazvo vemabhanga vakanga vave kutanga kuwana mari yekupa vanhu, mari iyi haina zvakare kuwanirwa vanhu vose. Asi vaZembe vanoti nemuonero avo zvinhu zvinenge zvave kuita nani kuburikidza nemari inonzi yakawanikwa nehurumende kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank izvo zvave kuita kuti mamwe mabhanga akwanise kuwaniswa mari yekuti anga achiisawo kana pamichina yemaATM. VaZembe vanoti chimwe chichaita kuti zvinhu zvigadzirisike munyaya dzekuderera kwezvinhu mutengo wemari yekuAmerica pamusika mutema apo painonzi iri kutengeswa nebond note. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya yemamiriro ezveupfumi munyika.
Ichokwadi kuti mari yanga ichinetsa zvikuru panguva ino yezororo. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vave nekuomerwa kwaitendera kwavo horidhei yekisimisi nekuti mari yanga iri shoma. Nepo hazvo apo tanga taakupinda mukisimisi mari yakazotanga kuwanikwa zvichitedzerwa pakachinjwa vatungamiriri vehurumende. Zvinhu zvakatanga kuti nyeukei zvaakuita zviri nani tikaona mari yaakutanga kuwanikwa nemabhangi mazuva mashomanana tisa vanhu vasati vapinda mukrisimisi anga akupawo mari vanhu vachikwanisa kuwana mari asi mari yacho yanga isina kukwana saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita nekuti mari yanga iri shoma zvikurusa nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva ino yezororo nekuti izvi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Tinonzwawo kuti kune mamwe mabhanga pari nhasi aakukwanisa kunge achipa mari pamaATM kana pamichina yepanze iyi zvakamira sei?
Hunde kune mabhangi asikati ari kupa vanhu iye zvino wakaenda kumaATM wanokwanisa kuwana mari dzavanokwanisa kubatsirikana nazvo. Izvi zvaitika nekubatsirwa kwatakaitwa neweAfrican Import Export Bank tichitungamirirwa neweReserve Bank yeZimbabwe nehurukuro dzavakaita vakabvumirana vakapa mari inoita kuti zvinhu zvireuruke.
VaZembe, tinonzwawo zvakare kuti bond note rinenge rane huremu zvichienzaniswa neUS dollar munguva iyo ino yezororo zvinhu zvanga zvichitarisirwa here uye uremu uhu munohuona sei?
Bond note yedu pamapariro maketi yayo yanga yaita zviri nani nekuti yakambosvika zvekuti ranga raakuenda kuma90% iyo zvinezvi ranga radzoka raakuma30%. Izvi zvichikonzerwa kutanga nekuti vanhu vakafarira shanduko yakaitika muhurumende iri kuvapa tariro kana vakatarisira neremangwana reupenyu hwavo nenyika nezveupfumi. Chechipiri, mari yandataura yatakabatsirwa iyo yakatungamirirwa neweReserve Bank vakakurukura ibhangi reImport Export Bank yeAfrica inokwanisa kupawo zvemari kuma600 million yaakutanga kupinda mumaketi ichibatsira kuti zvinhu zvinyeuke. Endi nezvandataurawo zvakare kuti vana veZimbabwe vari kunze vanga vaakutumirawo mari dzavo kuvabereki kuhama dzavo kuti vakwanise kuvawo nenguva yakanaka pakisimisi. Mari dzinenge dzichiuya idzi dzinouya dziri mumajusa saka kuwanikwa kwemajusa do kunoita kuti mari yanga ipamusoro yanga yakuenderwa pabondi kuti iderere nekuti vanhu kana vakuwana mahusi avo akuwanikwa mabhengi achikwanisawo kutopawo nemahusi zvinobva zvaita kuti vanhu vasaende pablack market iya yetinotaura iyi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLuxon Zembe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachinzi havafari nemashandiro emapurisa, pane vamwe vagari vemuchinoi vari kufara nemapurisa ayo anonzi ari kufamba-famba munogara veruzhinji kunyanya nguva dzemanheru pazoro rekisimusi senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kufamba manheru kuri kuita mapurisa vakapedzisira kuzviona makore akawanda apfuura. Mapurisa vaifamba nemabhasikoro munogara vanhu nemumaguta senzira yekudzikisa kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba idzo dzinonyanya kuparwa nguva ino yezororo. Asi gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi. Mumwe avo vari kufarira chirongwa chemapurisa ichi ndiva Danford Gapare vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono. VaGapare vanoti vanofara kuti mapurisa vave kufamba vachichengetedza vanhu munguva dzemanheru uye kuti varambe vachizviita kunyange zororo rapera.
Zvakanaka, zvokupamba vachitichengetedza takarara zvakanaka, tikavarambe vakadaro.
VaGapare vanoti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti vanenge vabva mutsika yavo yekushandira mumigwagwa vachitorera vanhu mari yechioko muhomwe.
Vatotangawo kwavatoita izvezvi gore rino, vanga vasingambozviite makore izvi, vanga vari muroti ndo vaitorera mari muroti. Mazuva ano izvezvi hava kutombofambawo mucommunity vese vachiuya zoona kuti tichirwa.
Mumwe mugari vaking Motsi vanoti vafarira zviri kuita mapurisa zvekushambadzira vachiyeuchidza vagari kuti vasarasikirwe nemidziyo yavo kumatsotsi uye vedzimotokari kuti vasamhanyise motokari zvisiri pamwero.
Ya pazvo zvatibatsira kakanyaya varasa ndezvanambotaura zvekuti kuba vanhu takasangana nemachallenges akawanda last year because last year kwakusina zvekuu zvavaiita zvekushambadzira. But this year,
vakawanda vanoti mapurisa anofanirwa kushanda muvanhu kwete kuwandira mumigwagwa nekukamba. Mune imwewo nyaya mutevedzeri wemutauriri wemapurisa Chief Inspector Ponyati vanoti uwandu hwenjodzi mumigwagwa hwanga hwakaderera kunyange vanhu vakafa musi wa24 zvita vakawanda pane vakafa musi uyu gore rapera. Vanyati vanoti vanhu gumi nevaviri vakafa manheru emusi wa24 zvita asi gore rapera kwakafa vanhu vanomwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, net 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuLiberia vavhota nhasi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kudzokororwa kana kuti run off. Vaimbo vemutambi wenhabvu ane mukurumbira vaGeorge Weah nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoseph Boakai vari kukwikwidzana kutora chigaro chichasiyiwa nemutungamiri wenyika amai Ellen Johnson Sirleaf avari kusiya basa mushure mematemo maviri aya anobvumirwa pasi pebumbiro remutemo eLiberia. Vaimbo vemutungamiri wePeru vaAlberto Fujimori avari kurwara nhasi vakumbira ruregerero kuvanhu vose vemunyika iyi mazuva maviri vaburitswa mujeri mushure mekuregererwa zvisina tsarukano nemutungamiri wenyika ari pachigaro vaPedro Pablo Kuczynski. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitwa nevateereri veStudio 7 panguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva.
Ndini Jonathan Banda ndogarawo kuAboroni. Ndinomeseji andinayo kuvana veZimbabwe vese, ndinotenda nerunyararo rwamakaita pakubviswa kwakaitwa mutungamiri akanga aripo. Ane ndinotendawo vese vakaita zvinhu zvakanaka pamberi pedu. Ndokumbirawo kumhoresa mutoma wangu nemhuri yake kubotichinoi. Anonzi Golden Banda nemukadzi wake. Ndokumbirawo kumhoresa mazisekuru angu kwaGutu. Ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzose, ambuya vangu natezvara vangu vari kwaChikwaka. Ndokumbirawo meseji kune mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu. Zvino takatarisira kuti tinotarisira chenji, tinotarisira kuona zvikosiyo. Tarisa kuona unyani paupen paper, tarisa kuona makambani makuru emuZimbabwe achivhurwa. Izi once led that intelligent operation emuZimbabwe, so we are looking forward to all intelligence dzenyu dzichishanda. Nevana vese veZimbabwe hatikurudzirei tiite zvakamuchi, tibatane pamwe chete tigoita chinhu chimwe chete chinobudisa kutsa vana vedu mangwana. Amen.
Ya, indotwa Robert Mtedenyika ndogara kubudiro, kubudiropo, ndokwandiri kutaura kunobva kubadi. Horizon tina ndokurudzira ngende kungoti pano tongotanga horidheni nezvakanaka ihoridheni kungotiwo tinosanga nezvinhu zvakasiyana-siyana mataona mukati mumugwagwa mumukuba kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mukumwa kwatinoita hwahwa mukumwa hwahwa tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovaparisa ndichingoti mhakadi zvenyu muriko nehoridheni yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko ndongovaparisa izvo zvekare nevari mumugwagwa vari kufamba munzendo vari South Africa hama dzangu ndongodzitarisawo zvakanyanya ndichingoti ndomashoko andinawo panguva dzino.
Ndiri au Mapfumo Sigauke ndiri kufona ndiri kuLewis Stafford South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi titakambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu. Holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara vachindibikira maresipi avo avanokwanisa vachindipa masurprises tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa vachibika tichidya ndichivabikirawo maresipi andinozi vanhu vanofarira. Tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka holiday yese. Panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe. Ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters. Masista anogara achifara tiri pamwe. Ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe. Vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvienda zvakadaro. Ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha, vananozi, vananozi Lilo, vananotando, vananonweva, vanatula nana sekuru Ivanzi ikoko. Ndinoti nakirwai, asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees, nokuti hatidi kuzonzwa mafoni calls makutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana. Aiwa farai, nesu tiri kufara, tirangarirani neminyengetero, nesu tinenge tichinamata tichitenda Mwari vatipfumbudze mugore 2017. Tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018, takatarisira zvidhafu dhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double double. Ndo zvatinotarisira. Aiwa, muve nenguva yakanaka.
Maita zvikuru nekutibata kuno. Nditangai Mapfumo, ndiri kubotswana kuGaborone. Ndoda kukwazisa nekuwisha vanhu vose vemaZimbabweans nguwa ya kanaka takatarifia nyika edu tisha budiri ya shakanaka tunotenda shukuru nguwa yose and all hard working Zimbabweans wish you the best. Thank you very much. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Bye.
Tinokugamuchira vana vemuno muZimbabwe nenguva ino yeChristmas. Ndotwa tapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuAustralia kuPerth. Tingori musizeni yeChristmas tsufara. Tsunguva nehama neshamwari tichigocha tichiona rukunaka neruoko rwaMwari. Tichingotenda Mwari negore ranga tinaro. Iro ranga riri gore rakanaka zvikuru. Of course vamwe you might have not had the best year. But nongo tenda Mwari city next year will be a better year. Kunyanya nchada ungo tenda shamwari hama ya kutina matira nikuwa wanyesu. Uweze chango encourage wano ya Zimbabwe kuti rambai makashinga ni nguwa ino ya tiri. Nguwa ye Christmas. Shaka wanda suno itika. Anufamba mugwa kwa musanyanye kudriver maka mwadoro. But kuwa to avoid drink and driving. Chingo kuinkareja ichiti nambaye mchika zakanaka endai kumachechi sangana ine muri zenyu farai rema presence let the joy iwe ichiwedzera muri dzedu and kune avo who are not with their families chingo kuinkareja kuti just look for one vamunoenda kunoona shamwari uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko mogara moona ukuru waMwari. Ndi chango kutuone verse reni rongoti Jehova ndiye mponesi wedu anotiitira zvakanaka nguva dzose. Chango kuinkarija vana veZimbabwe uyezve even tichipinda mugore rakanaka ngatipindei tine mufaro tine tarisiro tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka ende richava gore rakanaka tichingoramba chiona ukuru waMwari mukati medu. So ndinongo kuinkarijai tinokutenda ine nguva ino kutiteerera paradio yedu inoyi tichingoti Mwari aramba achikuitirai zvakanaka ende muropafadzwe muve neruzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.
Vanga vari vateereri veStudio 7 vachitiudza zviri kuitika kwavari panguva ino yezororo rekisimusi nekutarisirawo gore dzva. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra 2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Magweta aya anoti anotarisira kuti mugore ra 2018 hurumende yavaemarson Munangagwa icharemekedza kodzero dzeveruzhinji. Ngatinzwei kubva kumutori wedenhau Patricia Mudadigwa.
Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrate kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza maoripi and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzaakunyanya kuremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zviipemberegwe munyika ino. Ivi chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vaakumakotsi. But zvinongotiradza kuti mapurisa nemaCIO emuZimbabwe havanyanyi kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana a total change, a complete change yegovernance nedemocracy munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Hofisi vaudzawo Studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa. VaHofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino vanoti dare repamusoro reConstitutional Court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa.
Kune kodzero zhinji tukuti zino kani wakunge zishiongoro kwa zakaita sezo kusatongiru warufu kapet tapiwa na shecha wila nevamwe kumine watatu babu yanga isinamu na idusura msoro yevani taka hivo vaiti kunya kungo gara wachungori kujere wachititaka mirira kuti izusu tigozo guru wa msoro apapasi na wacho onogura msoro zinu zanga chiputa zume kuzero zao takaita sezo kuzero tukutuwe one chile mirira semunu ya tingati human dignity asipuwa watu dare raka guriri raka zonyora o mutongo waro kubudiki zanava mutongi wapunu richiti hilo pane zhijingi za wakanda wasina kuita saka nukudaro nyeye yaka ngonza ya rasu kwa pasa tipatisa na nguru wa kala uti dare msa tulapinda mkatu utizoshu waro tansa ere kutu wanoramba wachiguru wa msoro ere kana utuwasiri kuguru wa msoro.
Vaofisi vawedzero vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana siyana, kubviswa kwevanhu pamapraza vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kuchikorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sezvekuti munhu ava achizvishandira tinoona vava vaishanda vari mumakanzu mumadhorobha vainetsana nekanzu saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvoda kunge zvichiongororwa kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira ina Freedom of Occupation Network ndodzatiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa vamwe vacho nevakanga vachizonzi varohwa kwotiwo tine kodzero dzatinoona dzokugara pakati tsvikiti tinoona kuti vanhu vaikutsirwawo dzimba vachimitsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kurirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimborivo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekuchikorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapata anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANU-PF vaichikorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk to the Connection. Apo tiri kutarisa nevechidiki kuti tinzwe kuti vapedza sei zoro rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, fonai panhamba dzinoti 001-202-619-2077 togo kufonerai. Nako kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Serungwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti kanzuru haina mabasa airi kuvaitira. Nyanzvi dzinotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro zvinove zvekushayikwa kwemari mumabhanga. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndiri wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.